Manera kanaka muri Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omusi le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechipiri kupfumbi 18, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare repamusorosoro nhasi rinoisa parutivi mutongo waro panyaya yavagift konjana veMDC avakakunda musarudzo dza2018 asi vakatadza kupinda muparamende. Studio 7 inotaura nemagweta pamusoro pekupikisa kwehurumende mutongo wedare redzimosva wakati mukuru wevatongi vematare vaLuk Malaba vaende pamutikandi gere. Vanhu gumi nevaviri vakabatwa nechirwere cheCovid-19 nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusorosoro nhasi raisa parutivi mutongo waro panyaya yavagift konjana veMDC avakakunda musarudzo dza2018 asi vakatadza kupinda muparamende mushure mekunge Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yakanganisa kutaura zvakabuda musarudzo ndokudoma vaDexter Nduna veZANU PF saivo vakakunda. Vakonjana vari kuda kuti dare iri rigadzirise nyaya iyi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mudare nhasi rimwe remagweta avakonjana Advocate Terirai Mafukidze vati dare repamusorosoro rinofanira kunzwa nyaya iyi sezvo pakatyorwa bumbiro remutemo pakaramba dare reSupreme Court kunzwa nyaya iyi. Asi gweta ravanduna Advocate Tawanda Zhuwarara vati Constitutional Court haitombofanira kunzwa nyaya iyi nekuti vakonjana vakatadza kutevedza mitemo yezvesarudzo.
Isuo tichiti vanduna vachiramba vachiti aiwa Supreme Court hakuna kudhiriwa ne anything chinoerekana nechakubata-bata bumbiro remutemo saka hazvikodzere kuti nyaya yacho iende.
Mushure mokunzwa kubva kumagweta avakonjana neavanduna vatongi vatatu vanoti Justice Paddington Garwe, Justice Anne Mary Goora naJustice Belisha Chwayo vati vachazivisa mutongo wavo munguva inotevera asi yavasina kudoma. Rimwe remagweta avakonjana vaMoses Ngomo vati pane umbowo kubva kuZEC pachayo hunoratidza kuti vanduna handivo vakahwina sarudzo iyi uye zvakakosha kuti kodzero dzevanhu vekuCheguti West nedzavakonjana dziremekedzwe.
ZEC yakatonyora maafidavit ikati takatanganirwa yeti isusu hatigoni kugadzirisa mistake yatakaita inogona kungogadziriswa nedare asi ndozvakuti takutenderedzwa tichikwira nokudzika mapepa aripo anoti vanduna havasiwo vakasarudzwa nevavhoti vekuCheguti West constituency. Mavhoti anoti vakonjana ndo vakasarudzwa nevanhu asi tiri kungokwidzwa nokudziswa nokutenderedzwa nokupoteredzwa.
Vakonjana vakakunda musarudzo dza2018 asi kusvika nanhasi havasi muparamende sezvo ZEC yakati vanduna ndivo vakakunda. Pasi pemutemo wesarudzo kana ZEC ikakanganisa kutaura zvinenge zvabuda musarudzo dare rinoona nezvesarudzo reElectoral Court ndiro rinofanira kugadzirisa izvi. Asi Electoral Court yakarasa nyaya yavakonjana ichiti vainge vasina kutevedza gwara rinodiwa pakukwidza nyaya yakadai kudare. Dare reSupreme Court rakarambawo kunzwa chichemo chavakonjana richiti nguva inokodzera kuti nyaya yavo inzikwe yainge yadarika vasati vaikwidza kudare iri. Asi vangomo vanoti vakaita zvese zvinodiwa pamutemo pakuisa nyaya iyi pamberi pematare eElectoral Court neSupreme Court.
Asi ndo mhosva yatakapomerwa neElectoral Court makanyi zivisirei vanduna kuti mune nyaya yakupokana nokudhirewa kwavakaitwa sokuti vasarudzi pachinzvimbo chavakonja rabva yatako tikavuya kuSupreme Court. Mhosva yatirikupomerwa kuSupreme Court ndeyekuti maifanira kuita kuti nyaya yenyu itongwe ipere mwedzi mitatu isati yapfuura asi isusu takaita zvaifanira kuitwa tikafaila madhiba aifanira kufailwa saka zvanga zvamirira kudai tigare richitwa mutongo munguva dzakataurwa mutemo weelectoral.
Mune imwewo nyaya iri kumatare dare ramagistrate rati richapa mutongo waro svondonouya pachikumbiro chemutungamiri weamalgamated rural teachers union of Zimbabwe vaobet masaraure chekuti nyaya yavari kupomerwa yekuda kubvisa hurumende nechisimba iraswe. Vamasaraure vakasungwa muna ndira muna 2019 vachipomerwa mhosva yekuda kubvisa hurumende yava Emmerson Mnangagwa pachigaro nechisimba. Mangwana dare ramagistrate richapawo mutongo waro panyaya yemutapi wenhau Hopewell Chingono yaari kuda kuti dare iri rirase nyaya yaari kupomerwa yekuti akaburitsa manyepo padande mutande rake reTwitter. Nyaya iyi yakaraswa nedare reHigh Court mwedzi wapfuura asi muchuchusi mukuru wenyika vakumbira ihodzi vakapikisa mutongo uyu. Izvi zvadzosa nyaya iyi kumatare zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Dzimwe nyanzvi mune zvemutemo dzinoti kupikiswa kwakaitwa nehurumende mutongo wekuti vaive mukuru wevatongi vematare vaLuk Malaba vamanikidzwe kuenda pamudyandi gere ichanetsa kutonga sezvo vatongi vose vematare epamusorosoro vaine chekuita nenyaya iyi. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Nyanzvi mune zvemutemo vaAlex Magaisa vati mutongo uri kupikiswa nehurumende wakapiwa nedare repamusoro wekuti vamalava vave pamudyandigere unonetsa kuti nyaya yacho inzwikwe nematare sezvo vatongi vanotarisirwa kutonga nyaya iyi vari munyaya iyi.
Isinei kuti vaenda kusupreme court kana kuconstitutional court nyaya yacho inenge yakasungwa neutare nekuti vatongi vese majaji ese ekusupreme court nekuconstitutional court vari munyayawo iyoyi iri kufanira kutongwa. Zvino haungaite mutambi nemuzvinapembe panguva imwe chete. Ndosaka tichiti takaita manyamamire nerongo kuti dzakatobhiridha ipapa.
Imwe nyanzvi mune zvemutemo vari mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora vati vanoona nyaya ichiora iri kumatare pasina anoitonga. VaMonzora vati vakaenda kumatare vachiti vamalava vamanikidzwe kuenda pamudyandigere sezvo kuwedzerwa mamwe makore vari pabasa kwaityora bumbiro remutemo vakakanganisa nekuisa vatongi vese vekumatare pamusoro eSupreme Court neConstitutional Court mumapepa avo.
Dambudziko rakaitika ndorokuti pakaendeswa nyaya kudare vakaendesa nyaya kudare iyi vakasunga majaji ese eSupreme Court vakasunga majaji ese eConstitutional Court. Zvazvinoreva ndezvekuti paenda nyaya kuSupreme Court majaji ivayaya haachakwanisi kunzwa nyaya iyoyo, saka kuSupreme Court panyaya iyi hakusisina majaji, saka inyaya ichangotongwa asi pasina majaji, ichangoenda kucourt pasina majaji, saka inonoworera kucourt ikoko. Ndodambudziko rakaitwa nemagweta akaita nyaya iyi, vangadai vakangosaita kana kuti kusunga vamalaba chete vosiya mamwe majaji.
Gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights vamarufu Mandevere vatiwo sezvo nyaya iyi iri kusunga vatongi vese vekumatare pamusorosoro panotoda kugadzirwa rimwe dare rinonzwa nyaya iyi.
Maonero angu ndekuti nyaya iyi chatinotsei kutonga, saka nyaya yekuti pachazogadzirwa rimwe dare ripi chege zviri netsei kuda mavatongi vekuHigh Court vachambotopuhwa masimba ekuti vaite vatongi vekuSupreme Court kwechinguva chipfupi ndokuti kuda nyaya iyi inzike.
Magaisa vatiwo hurumende yakakanganisa kuendesa nyaya kudare reSupreme Court vachiti nyaya dzine chekuita nebumbiro remutemo yenyika dzinofanirwa kunzwika kudare reConstitutional Court.
Nyaya iripo ndeyekuti dare rakaendwa nehurumende rekuSupreme Court harisiro dare ravanofanira kunge vachienda nekuti pane mutongo wakapuwa gore rakapera muna 2020 neSupreme Court wekuti nyaya dzinenge dzichienderana nebumbiro remutemo kana uchibva kuHigh Court unoenda Constitutional Court.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rebaziri vaziyambi ziyambi. Asi mushure memutongo wekumanikidza vamalava kuenda pamuchikandigere, vaziyambi vakati vatongi venyaya iyi, Justice Happiness Show, Justice Edith Mushore na Justice Helena Charewa vainge vari muhomwe yehurumende dzekunze kunyanya America neEuropean Union. Asi munyori mubazi rezvemutemo amai Virginia Mabisa vaburitsa gwaro kuvatori venhau vachiti hurumende inoremekedza kusununguka kwematare uye inoremekedza mutongo wakapiwa nemusi wemugovera. Asi vati havawirirani nemutongo uyu uye vasiyira matare kuti anzwe zvakare nyaya iyi. Judicial Services Commission yakadoma vaive mutevedzero wavamalava amai Elizabeth Gwaunza kuti vafanobata chigaro chemutongi mukuru wematare kudzamara padomwa mutongi mukuru mutsva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu gumi nevaviri vakabatwa nechirwere cheCovid-19 uye hakuna munhu akafa nechirwere ichi. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi wasvika pazviuru makumi matatu nezvisere nemazana mashanu ane makumi manomwe nevaviri kana kuti 38,572. Vanhu vafa vakaramba vari pachiuru nemazana mashanu nemakumi masere nevaviri kana kuti 1,582. Vanhu zviuru gumi nezana nemakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 10,193 vanonzi vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 kuchitiwo zviuru zvinomwe nezana negumi nevasere kana kuti 7,118 vachibayiwa nhomba yepiri. Uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba nyika yose hwakasvika pazviuru mazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nechimwe nemazana matanhatu ane gumi nevashanu kana kuti 591,808. Mukuru weCommunity Working Group on Health vaita Erusike vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti veruzhinji vanofanira kuramba vachipiwa dzidziso yakasimba pamusoro penhomba nekuvhenekwa chirwere cheCovid-19 senzira yekurwisa chirwere ichi.
Kutestwa kwevanhu vakawanda ndizvo zvinhu zvatinenge tichitokurudzira nekuda kwekuti tikakwanisa kutesta vanhu vakawanda tinokwanisa kuva nehumbo wekuti dambudziko redu reCovid-19 rinenge rakatikeshera sei uye rinenge rakakura sei. Pari zvino izvi mubudzwa dzimwe nyika dzakaita sana South Africa dzakutotaura kuti vatopinana nedambudziko re-third wave. Saka isu senyika kuti tinyatsoziva kuti dambudziko redu rakura zvakaita sei paground apa ndokunge tatesta vanhu vakawanda.
Pane dambudziko here ramungaona zvikuru kumaruwa ringatiitawo kuti vanhu vakundikane kuenda kunovhenekwa COVID-19? Mungawana here vanhu vachizomupa zvimwe zvikonzero zvekuti akundikana nei?
Chiri kunyanya kurapa chichidiwa inhau yedzidziso nekuda kwekuti tikuti kana zvatiri kunzwa kumaruwa ikoko vamwe vanhu vazhinji havasati vava nedzidziso yakakwana. Saka zvinenge zvakakosha kuti hurumende ishanda nemapato akazvimiririra akasiyana-siyana, maNGOs vemachechi, macivil society organizations, ngatirambei tichisumudzira nhau yedzidziso kuitira kuti vanhu vazhinji vange vachigamuchira kuti zvakakosherei kuti vauye vachizotestwa uye zvakakosherei kunyika zvekare. Saka kuti izvozvo zviitike ndonge vanhu vawana dzidziso ine chokwadi, dzidziso yavanokwanisa kunge vachigamuchira.
Toonawo kuti utachiwana hwekuindia uye huri kunzwa munyika nomwe dzemuAfrica. Muri kuona here vana veZimbabwe vari kurambawo vachiita matano ekudzivirira kupararira kweCovid-19?
Dambudziko rekuvarairwa ratekeshera, dambudziko rekuvarairwa tiri kuriona zuva nezuva. Mungave muri mudhorobha, kungave kuri kumisika, kungave mumabhazi, mudzinhamo, mumichato, tikuona kuti vanhu vazhinji vavarairwa zvakanyanya. Asi chikumbiro chedu chikuru kuhurumende ndechekuti tiri kuona kuti dzimwe nyika dzakuisa avanoti matravel restrictions kune vanhu vanenge vachibva kunyika dzakaita sana India idzodzi. Asi zviri zvekunzi munhu anenge auya achibva kunyika dzakaita sana India idzodzi dzatiri kuti mahotspots ngaachipinda yamunotika kuquarantine, quarantine yekumanikidzira. Uye ngapaiswa kuti muchimwe chimbi chinokwanisa kudzivirira vanhu kuti vasarambe vachiuya vakawanda kubva kunyika idzodzo.
Mukuru wesangano rezveutano reCommunity Working Group on Health vaitai Rusike vachitaura vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Masangano anorwira kodzero dzevakaremara anoti kunyangwe hazvo mitemo yekuti vanhu vagare mudzimba yarerutswa kana kuti national lockdown, vakaremara vachiri kusangana nemhirizhonga mudzimba. Ngatinzwei hurukuro yaitwa namai Gowe weStudio 7 nemukuru wesangano reSigns of Hope Trust muzvare Samantha Sibanda.
Deaf women included yaita mameetings atinoti masensitization meetings akanangana nemasangano anoita zvegender based violence, vachioneswa zvekare kuti chii chavangaite kuti akaremarawo awane maservices ayo nenzira yakanaka. Because unoona kuti dzimwe nguva waenda toti dzimba dziya dzinopiwa vanhu like ma safe houses, wowana kuti munhu ane wheelchair hapasi kupindika maramps kana marails pane pasina. Dzimwe nguva unoda kuripota kesi yako apa haunzwi, hapana munhu anenge achitaura newe nesign language. Zvakawanda zvinoita kuti vakaremara vasakwanise kuti vawane maservices aya.
Pasi pechirongwa chelockdown vakadzi vazhinji vakasangana nedambudziko rekumbunyikidzwa kwekodzero dzavo, kunyanya vanorarama neurema. Sezvo nyika yave nenguva yakareba yavhurwa, nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero mudzimba dzichiri kuendera mberi here?
Whether pane COVID kana kuti hapana COVID, kuti vaende kuna umangara maissues avo zvagara zviri kunetsa. Deaf women included yakaita madocumentary, mumwe aitaura kuti aimbetsera ndiye angari perpetrator wake. Kana achida kuenda kupolice station hagoni kuenda munhu iye anomubetsera asipo. Mazhinji mabarriers anoitika zvokuti even if vari deaf anogona kuti akasvika papolice station hapana communication inenge iripo, pana anokwanisa sign language. And even dzimwe nguva whether amhangaraka kuti munhu uyauya aende kucourt pawani kwejustice, pane pachinetsa nekuti maybe mainterpreters pane pasina.
Tichipeta hurukuro yedu, udzaiwo vateereri especially avo vari kusangana negender based violence kuti kana vachitsvaga rubatsiro vanofanirwa kuenda kupi?
Pane mama organization akawanda amungataure nawo. Unogona kuenda kumapurisa okumbira vanonzi victim friendly unit. Mapurisa akanyatsotrainwa pazvinhu zvakadai zvegender based violence. Lena Church ya Zimbabwe inoprovide my interpreters. Kana munhu ari deaf achida interpreter, vanayo that provision. Tine vamwe vanenge musasa Roots vanotoprovide nzvimbo dzekuti ugare. Munhu akabatwa chibharo anofanira kuti amhanyire kuchipatara within 72 hours. Izvi zvinobetsera nekuti unopiwa inonzi emergency contraceptive, inoita kuti usabate pamwiri. Report iyoyo yekuchipatara inozoshanda futi kana wakuenda kucourt, ndiyo inenge yakuzoprovide evidence. Because dzimwe nguva why maperpetrators ari panze vanenge vachingoti zvanhu zvisina evidence.
Avo vanga vari mukuru wesangano reSigns of Hope Trust muzvare Samantha Sibanda vachitaura namai Gowe Studio 7 vari parunare muHarare. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvichitevera kumbodzikira kweuwandu hwevanhu vanga vachinopotera muItaly nepamusana pechirwere cheCovid-19, mazana nemazana evanhu atanga zvakare kuisa upenyu hwavo munjodzi vachinotsvaga upenyu hwakanaka muEurope. Apo mamiriro ekunze ari kuita zviri nani muItaly pamwe nekurerutswa kwemitemo inobata COVID-19, vanoita mabasa asiri pamutemo ekutakura vanhu pamwe nekuvamanikidza kunoita mabasa avanenge vasingadi vari kutora mukana uyu kushandisa zvikepe zviri kumaodza nyemba kweLibya kuzvizadza nevanhu vachienda navo kuItaly. Banga guru rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reInternational Monetary Fund kana kuti IMF rinoti Zimbabwe inofanira kuzvipira kuvandidza zvinhu munyaya dzezveupfumi, kusanganisira kurwisa uori, kusimbisa dhora remunyika uye kuya nemazano ekuti ingabhadhare sei chikwereti chayo chinodarika mabhiriyoni 10 ekuAmerica kune vekunze. Mumashoko kuvatori venhau, IMF inotiwo Zimbabwe inofanira kuuya nemazano anokwezva vemabhizimisi vekunze uye kugadzirisa nyaya dzemagariro evanhu neutano Munguva ino yekurwisana nedenda reCovid-19, nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanoti Zimbabwe iri mugwara zvisinei nezviri kutaurwa neIMF.
Tingangoteerera zvedu zviri kutaurwa IMF neamwe maboka akadaro sana World Bank nezvavanenge vachitaura kuti hurumende dai yaita icho, dai hurumende yaita nechakati. Asi maonero edu isu semaeconomic analyst ndeyekuti upfumi hweZimbabwe huri kuita nani, huri kuimprova. Zim dollar yaka introduce kwa ikambutanga ichipaparikira paparikira, asi izvozvi mari yemuZimbabwe yadzikama yave stable, mitengo yakadzikama iri stable. Totarisa kwanga kuine mafuel shortages, izvozvo hakusisina. Kwanga kuine mashortages cash, izvozvo hakusisina. Izvozvo tamu National Development Strategy 1 ichazosvika muna 2025. Zviri kunyatsooneka kuti upfumi hwenyika huri kuita nani.
Vamponda vatiwo,
saka chatiri kukumbira izvozvi nechatiri kutarisira ndechekuti plani dzemuZimbabwe ngadzidevelopwe by Zimbabweans for Zimbabweans for Zimbabwe. Ngazvinge zviri zvinonzi local grown policy, inenge ichitarisisa maonero aita economy yedu kuti economy yedu is now localized, is now indigenized, because hatichareliy on makambani mahombe ekunze zvaiitika kare. Hongu mari dzekunze tinodzitambira kana dzauya, asi ngadziregere umwezi takamirira takatarisira. Aiwa, iwo ndosaka zvichinzi zano panga une rako.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vanotiwo IMF yarova nemonemo.
Mashoko echokwadi uye akanaka anogara achitaurwa mukati menyika. Bhanga iri rinotaura mashoko ekuti kugadzirisa upfumi hwenyika yeZimbabwe uye kugara zvakanaka kwevanhu nezvizvarwa zvemuno. Hurumende inoda urongwa hwekuchinja mafambisiro ainoita basa rayo. Hurumende yeZimbabwe inofanira kuita zvisungo zvinoita kuti dhora remuno rirambe riine huremu, zvinosanganisira kusagadzira nekudira mari yakawandisa munyika isingaenderani nekuwedzera kwoupfumi hwenyika. Hurumende inofanirawo kudya painenge yakohwa, zvichireva izvo kuti inofanira kushandisa mari yayawana kubva pamitero, kwete kukwereta mari zhinji zvinoita kuti izoita zvikwereti zvakawanda asi zvisina budiriro yazvinounza mukati menyika.
Vachipawo pfungwa dzavo, mukuru wesangano reCEO Africa Roundtable vaOzwo Bina vati
Zimbabwe yagara iine upfumi hune mabayo kwamakore anopfuura 30. Nyika dzose dzinoda kuita zvemabhizimisi nenyika yeZimbabwe kazhinji dzinonyanya kutarisa zvinenge zvataurwa nemabhanga makuru emunyika, munyika dzose akafanana naIMF nana World Bank. Kwenguva ino zvinenge zvichionekwa naIMF nana World Bank hazvisi zvinhu zvinoita kuti vaya vane mari vanoda kusima mari munyika medu vanga vaine chivimbo chekuti mari iyoyo inokwanisa kupinda munyika medu zvichengetedza maringe nezvinhu zvakati o.
Ko, ndezvipi zvirehwarehwa izvi?
Chekutanga inyaya yehuori nekuba. Vari kunze vemabhanga makuru vanoda kuona kuti taita hwaro hwakasimba hwekuti izvo vanenge vachiba nevanenge vachiita kuti pawanike mikana yekuba nehuori. Mitemo yagadziriswa inoita kuti zvese izvi zvisaitike. Chechipiri, tiri kuonekwa sevanhu vasingakwanisi kubhadhara zvikwereti.
IMF inotiwo iri kuita musangano padandemutande neZimbabwe mwedzi unouya mukuedza kuumba hwaro hwekuti patangwe chimwe chirongwa chekubatsira Zimbabwe neruzivo kana kuti Staff Monitored Program. Chirongwa chakadai chakaitwa kusvika muna kukadzi gore rapera, asi IMF yakati Zimbabwe yainge yatora gwara risiriro. Vadzidzi vakawanda vari kubatana nevabereki vavo vachichema-chema zvikuru nekukwidzwa kwakaitwa mari dzezvikoro zvepamusoro-soro munyika, vachiti vakawanda vavo vachatadza kuenderera mberi nezvidzidzo zvavo. Godfrey Mtimba anoti panyaya inotevera.
Vadzidzi vakawanda vanoti havasi kufanana nekukwidzwa kwakaitwa mari dzezvikoro zvepamusoro-soro nezvikamu zvinodarika 250 kubva muzana kana kuti 250%, sezvo vasingakwanisi kubhadhara mari dzavakudiwa idzi kutanga kwekotoro inotevera. Zimbabwe University iyo yaida mari inosvika zviuru zvishanu zvemaRTGS kotoro yapera yava kuda zviuru zvinotangira pa20 kusvika kuzviuru 40 zvemaRTGS. Midland State University pamwe National University of Science and Technology kana kuti NAST dzakakwidzawo mari kubva pazviro zvitanhatu zvemaRTGS kusvika pazviro zvinotangira pamakumi matatu kusvika pazviro makumi masanu emaRTGS. Mumwe mudzidzi wepaGreat Zimbabwe University vaAnold Chinani vanoti nemakwiriro akaita mari yechikoro vave kutyira kusiya dzidzo panzira nekuti vabereki vavo vanogona kukundikana kubhadhara mari yava kudiwa iyi.
Kukwira kwaita mafizi kuchatiomera isusu semastudents ini seni hangu inini mubereki wangu inini anotambira 15,000 RTGS apa ndine vamwe vaninyina vanoda kutoendeswa kuchikoro. Saka this time ndoona zvekuti ndokuna kutodefea noti zvinhu zvakatotiomera fees iyo yekuti ndiwani ndochauti ndichawanepi ndichatora loan iri kaundodii zvakaoma jaku jaku.
Mumwe mudzidzi wekumidian state university uyo ada kuzikama nezita rekunzi muzvare nenzi anotiwo kukwidzwa kwemari kwakadai kunopedzera kwavatuma vadzidzi vanoshaya kuita zvepabonde senzira yekuti vawane mari.
Isusu vana vechisikana tirokumbirawo kuti dei hurumende yatopindira adzikiso mafizi nekuti tinozopedzisira takutsvagana nemadhara nemablesi kozi vabereki vedu mari dzavo hadzisi kuwedzerwa asi mari dzefizi dziri kuramba dzichiwedzerwa havana kwekuiwana. Saka isinei takutotsvakawo rubatsiro kubva kumablesi ofuichitanovasikana zvinenge zvichitotikanganisa upenyu hwedu.
Tauriri wegreat zimbabwe university vaanderson chipatiso vatadza kutibadirira vachiti vanga vari musangano asi muchiziviso chokukwidza mari great zimbabwe University yakaudza vadzidzi kuti zvinhu zvinodiwa pachikoro izvo zvinosanganisira chikafu zvakakwira nekudaro vakaona zvakakodzera kuti mari idzi dzikwire. Asi mumwe mubereki vapadon chuma avo vanoshandira hurumende vati mari idzi dzakawandisa sezvo ivo vasina kuwedzerwa mari dzemihoro nezvikamu zvakakwidzwa mari yechikoro yechinodzidza mwana wavo.
Ini semusevho 7 saticha zvaakutiomera kuti ndichikwanisa kuendesa mwana wangu kuyunivhesiti unless government yatodzosa system yekadetship kuti government itibhadharire vanhu nokuti salary yandiri kuhora izvezvi around 18,000 RTGS converting this inodzoka ku$150 of which fees yavapo mazuva ano izvezvi yaakusvika kuma $400. Saka ndichikwanisa kuendesa mwana wangu pamwe chete nokubhadhara accommodation izvezvi mumasukuu kunokurugura vana kwaakubhadhariswa ma$20-30 per room. Handichakwanisi kutenga kana food kana kumbatya chaidzo kuti mwana wangu apfeke aende kuchikoro. Saka zvataa kungoita isusu tangora solution kuti vana vedu vachingogara.
Studio 7 yatadza kubata gurukota rezvidzidzo yepamusoro muzvinafundo Amon Murwira sezvo vange vasingadairi mhanharembozha yavo uye havana kutipawo mhinduro yemibvunzo yavatumirwa. Munyori wedzidzo yepamusoro vafanira kutagwira vati havakwanisi kutipa divi rehurumende vachiti vakabatikana nemusangano wanga vachiita vakavidza kuzotibata vapedza izvo zvinazoitika pataenda pamhepo. Asi mutungamiri wesangano rinomirira vadzidzi reZimbabwe National Student Union vatakudzwa ngadzore vati havasi kutambira kukwidzwa kwemari idzi.
Asi isusu seZimbabwe National Student Union seboka rinomirira vadzidzi pasi rose muono wedu uri pakuti mari idzi hadzifanonge dzichikwira zekuti vana vange vachidzidza. Umwe neumwe mwana sebumbiro remutemo redu mukatarisa pasection 75 anofanira kunge achiwana dzidzo yakakwana nekuti ndo inoita kuti ramangwana redu rijeke. Asi ukaona vaakutora ramangwana redu ndo paunoona kuti hazvisi zvakagadzirisa. Isu tiri kutopokana nazvo seZimbabwe National Students Union. Kukwira kwemari dzezvidzidzo hakusi kunoita kuti dzidzo dzinge semanyore wa zvakaita mbudiri remitemo dzichawandikwa nemwana upi neupi.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vadhumisani munguchini avo vanoshanda nesangano reConsumer Council of Zimbabwe vanoti mari dzakakwidzwa idzi dzakawandisa zvikuru pachitariswa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveupfumi.
Family basket yatinoita every month katarisa ya end of April 2021 yaisvika iyo pa35,000. Saka tikona kuti mari iyoyo vazhinji maconsumers vari kutatarika kuti vawane mari dzakadaro nekuti tiri kutaura nezvemaincome earners kuti maincome earners angawane mari yakadaro zvinhu zviri kutinetsei nguva ino yecovid-19 uyezve tichitarisawo nemaincomes ari kutambirwa nevanhu vari kumabasa vazhinji vacho havasi kuwana mari dzidzo dzatiri kutaura.
Bazi reZimbabwe Statistics Agency rinotiwo mhuri ine vanhu vashanu inoda mari inodarika zviuru makumi maviri nezvishanu kana kuti 25,000 zvemadhora emaRTGS pamwedzi kuita kuti irarame. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Muchirongwa cheThe Connection na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki munyika panguva iyo pasi rose riri kurwisana nechirwere checovid-19. Tabata shuka kumagumo echirongwa chelicha nasi. Anukoni kia nimfaro njini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti. Mreja kanaka vachereri ndokuse ya mchinzi kwa nauze isindebele.
Soku izika atisenda wakufi o e indebele.